Mukutengesa zvipfuyo izvi, varimi vakawanda vari kurasikirwa nemari yakawanda. Mombe dziri kutengeswa nemari yepasi inosvika madhora zana nemakumi mashanu ekuAmerica kana kuti 150 US, asi dzichifanira kutengeswa nemadhora mazana mana kana kuti 400 US kusvika pamadhora mazana matanhatu kana kuti US 600. Mumwe mugari wekumuhlanguleni kuchiredzi vaedmund chauke vanoti danga ravo rinogona kupera gore rino sezvo mombe huri waupfumi chete hwava nahwo.
Haizvo meneja, iyo kuno kwedu kuzhara gore rino yakaita zvokutoita zvokufunya chisero mukati medzimba chaimo, nokuti zvishoma zvatakaona zvacho zvakatopera. Iye zvino tovabhizi kutengesa mombe dzatinadzo idzodzo dzakasara muchigwere muya nenyaya yezharayo, ende mari yatotengesa nayo ishoma. Vanotora advantage yokuti isu hatina chikafu chacho, saka meno tichaita sei? Vana kuzvikoro vanoenda fizi pamombe idzodzo, chikafu chobva pamombe idzodzo. Tatopinda panguva yakaoma chaivo.
Nhamo yekutengesa hupfumi iyi yaita nekuda kwekupera kwechikafu mumatura zvakakonzerwa nekurambirira kwemvura mudenga mwaka wapera, zvikakonzera kuti zvirimwa zviome. Vamwe vasina zvipfuyo zvekutengesa vanoti vave kungodya kamwe chete chete pazuva, sekutaura kwavatarangarira hlupo vekuchipangai kumwenezi. Vanoti vave kutorarama nemichero yemusango.
Ichokwadi kuno kuta kuvara nenzara, zvirimwa hazvina kunyatsobuda zvakanaka gore rino, saka kurarama taakutorarama nemichero yemusango ndo yaakutotibatsira kuti tikwanise kurarama. Saka taatichitochemawo kuhurumende kuti kana zvazvichibvira chero nemachechi angagona kutibatsirawo, chero nenyika dziri kunze angagona kutibatsirawo, akarumirira rubatsiriro, nokuti dzimwe dzenguva togona kutoenda kana mazuva maviri chaiwo tisina chatichirarama nemuchero.
Nekuda kwenzara yapfunya chisero, vamwe vagari vari kumbira chikafu kubva kuhurumende nemasangano akazvimirira oga akaita seWorld Food Program kana kuti WFP. Vanoona nezvekufambisa kwebasa muhofisi yegurukota remasvingo Dr. Jephta Sakupwanya vati hurumende yakatotanga chirongwa chekubatsira vagari vekumaruwa nechikafu kuti vasarasikirwe neupenyu. Vanoti hurumende yakatanga chirongwa ichi munzvimbo dzakatarisana nenzara yakanyanyisa dzakaita sekwachivi nekumwenezi. Vanongora nyaya dzezvematongerwo enyika nevanopikisa vari kupomera hurumende mhosva yekusataura chokwadi pamamiriro akaita zvinhu munyaya dzechibage. Mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakati nyika ine chibage chakakwana sezvo pane zvimwe chakasara mumatura. Zimbabwe inoda matani mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri kana kuti 2.2 million metric tons pamwedzi. Hurumende inoti gore rino rinosvika miriyoni imwe chete nezviuru mazana masere kana kuti 1.8 million metric tons, uye mumatura magara mune chibage chinosvika zviuru mazana mashanu kana kuti 500,000 metric tons, zvichireva kuti chakatowandisa pane chinodiwa kusvika mwaka unotevera. Vamwe varimi vari kuramba kutengesa chibage chavo kuGMB vachiti mutengo uri pasi zvapa kuti zvinhu zvibva zvanyanya kuipa. Asi nekune rumwe rutivi, sangano reGrain Millers Association range richitenga chibage kubva kuZambia nekuMalawi. World Food Program inoti vanhu mamiriyoni mashanu vemunyika vachada chikafu gore rino. Zvichakadaro, vagari vemumaruwa ekurengo nekwarupike nedzimwe nzvimbo dzakatenderedza vari kugara mukutya zvitevera kuonekwa kwakaita shumba nhatu munharaunda mavo. Vagari ava vanoti vari kutyira upenyu hwavo pamwe nezvipfuwo zvavo izvo zvinogona kudyiwa neshumba idzi dzisati dzaziva kuti dzakabva kupi. Asi vamwe vanoti dzinogona kunge dzakapoya kubva kugona rezveu National Parks. Mumwe mugari wekwarupike amai Sunungurai Magariro vanoti vanotyira upenyu hwavo kunyanya hwevana vanofamba nzendo refu vachipfuura nemusango kuenda kuchikoro.
Ini semugari wemurengo mine takutotyirawo upenyu hwangu uye wezvipfuwo zvedu, plus tine vana vanofamba nzendo dzakakura vachienda kuzvikoro takutovatyirawo. Tinokurudzirawo hurumende today hurumende neNational Parks vaonawo zvekuita nguva ichipo, nekuti upenyu hwedu nevana nezvipfuwo zvavapa njodzi.
The National Parks and Wildlife vakabudisa mashoko ekuonekwa kweshumba idzi svondo rapera richiti vanhu vagara vakangwarira. Mutauriri webazi iri vatinasho farawo vanoti vashandi vavo vari mubishi rekutsvaga shumba idzi kuti dzibatwe dzidzokere kunogara mhuka.
Pane zvino tichiri mubishi kuteera shumba idzi tichiriko, asi chatinokurudzira vagari ndechekuti vasafambe husiku nekuti shumba zhinji dzinofamba husiku. Tinokurudzira zvevagari kuti ngava chengetedze zvipfuwo zvavo zvakaita semombe, mbudzi, makwai nemadhongi. Vakawanda tinoti vanofanira kugadzira matanga atinotiwo maboma anoita kuti shumba dzisaone zviri mukati. Kana dzikasaona zviri mukati hapana zvizhinji zvadzinokwanisa kuita. Saka ndozvatiri kukurudzira vagari.
Parishino apasati pabuda mashoko ezipuo kana vanhu vakakanganiswa neshumba idzi. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.